Tsamba yanyogwa neZimbabwe Heads of Christian Denominations yakatarisana nenyaya yemwanasikana memory akafa panguva yekuda kuti abatsigwe mwana iye wanga ari mwana mudiki ane makore 14. Itsamba inogamuchira kuti hongu nyaya iyi yakaitika kukereke yeJohani Marange Apostolic Church. Asi inyaya inotsvaka zvikuru kuti kereke dzose dzigamuchire kuti kune dambudziko kumakereke nokuti kunyangwe nyaya iyi yabuda kukereke imwe chete, but nhau dzokumbunyikidzwa kwavanasikana nemadzimai mumakereke nenzira dzakasiyana-siyana inyaya dzaonekwa kuti dziriko.
Semakereke zvoitwa sei, mufundisi mutata?
Chokutanga, chechi pachayo inofanira kuti itendeuke pamusoro pechivi chikuru chakadai chiri kuitika mukati memakereke nezita raKristu. Makereke agokurudzigwa zvekare mugwaro iri kuti havafaniri kuviga mazita evanhu vari kuita zvinhu zvakadai zvinonyadzisa zviri kuonekwa zvichiitika mukati memakereke imomi, nokuti zvinozikamwa kuti zvinhu zvakadai zvichiitika mumakereke. Dzimwe nguva makereke anovanza anokurudzira madzimai nevanasikana kuti kana nyaya yakadai yaitika vaivanze vasairipota kumapurisa.
Semakereke, mapurisa munoda kuti afambise nyaya iyi sei?
Zvakakosha zvikuru kuti tizive kuti mapurisa ari kutora seriously here nyaya iyi, nokuti vanofanira kubudisa pachena progress yavaita kuti vari kusunga vanhu vari kuparadza mhosva idzi pasina kuvanzwa kwezviri kuitika. Ndokuti vanhu vagutsikane kuti mapurisa ari kutora nyaya iyi seriously.
Zimbabwe Heads of Christian Denominations inotarisira kuti paitwe chii panyaya iyi?
Panoda kuti paitwe ongororo yakakura yenyika yose kuti vanasikana nemadzimai vari kubatwa sei mukati nezvechitendero uyezve magariro enetsika dzedu, nokuti tiri kuona kuti zvinhu izvi zvinenge zviri kuitika kakawanda mukati mezvitendero uyezve mukati netsika dzavanhu vokwedu.
Imimivo sevemakereke muchaiteivo pamusoro penyaya yamemori machaya?
Makereke achaenda mberi nokutaurirana nekereke iyi yekwaJohani Marange seimwe yamakereke kuti patwe nzira yokuti denda iri ringarapiwa sei, kuti zvinhu zvakadai zvisaramba zvichiitika uyezve tsika iyi ife. Ndo zvimwe zvemaresolutions kana kuti zvitenderano zvaitiwa nemakereke nenyaya iyi vahwande.